Deaf Zimbabwe Trust iri muboka re Disability Reform Coalition inova mubatanidzwa wemasangano anosvika gumi nemana akauya pamwe chete kuti aone kuti chii chingaitwa kuti vanhu vakaremara vawane mikana yakaenzana munyaya dzematongerwo enyika, nokuti kazhinji kacho tiri kuona kuti vari kusaririra zvikuru panyaya dzekuparticipata semakansela, semaMP uyezve semasenata. Maposition mazhinji arimo munyika medu, tinoona kuti vanhu vakaremara havasi kuwanika vari imomo. Munyaya dzemezvematongerwo enyika tinoona kuti vanowanikwa vachisaririra. Saka nhasi tachikurukura kuti zvii zvipingaidzo zviri kusangana nevakaremara kuti vaende pamakwikwi aya. Senyika tatarisana nemaelections a2023 ayo atinotarisira kuti tinodawo kuti vanhu vakaremara, zvisinei nekuti vari kuboka ripi kana kuti kubato ripi, vakwanise kupindawo vachivhota nekuvhoterwa pazvigaro zvakasiyana-siyana.
Zvinhu zviri kutarisa vakaremara ava kuti vange vachipindawo nekukwikwidza muzvigaro mune zvematongerwo enyika.
Seye Desmobile Trust akaona kuti vanhu vakaremara vanosangana nezvakawanda zvikuru mukuda kukwikwidza nevamwe. Taona zvekare kuti kazhinji kacho muchine rusarura muvanhu. Vanhu vazhinji havasati vazvigamuchira kuti munhu akaremara anogona kuvatungamira sakansela, saMP. Saka zvinhu zvinoda kugadziriswa senyika kuti mikana ienzaniswe. Zvakanaka zvikuru kuti vanhu vakaremara vave varimo muparamendi vachiitawo mitemo inoita kuti upenyu hwavo hureruke newe vamwe vose vakaremara vanenge vari kunze. Kushomeka kwavo muparamendi kunoita kuti nyaya dzavo dzisafambe zvakanaka, nokuti kana usipo panzvimbo unoshaya izvi rinokumiririrawo.
Tiri kuonawo kuti iro svondo rino muri kucherechedza svondo revasinganzwi pasi rose, kana kuti International Deaf Week. Mungatitaurawo pamusoro pesvondo irori.
Seye Deaf Zimbabwe Trust tiri kucherechedza svondo revanhu vasinganzwi nevasingataure, tichikoshesa zvikuru kuti kana munhu asinganzwi nekutaura anosangana nematambudziko akawanda zvikuru muupenyu hwavo. Zvingava mumhuri chaimo, mhuri zhinji hadzigone kutaura nesign language. Tichibva ipapo toenda kumaservice provider, vazhinji vanobatsira havakwanise kukurukura. Saka tinoona kuti even mucommunity kana kuti muboka revanhu vakaremara, vanhu vasinganzwi nekutaura vanenge vari pasi pasi, nokuti havagone kuzvimirira nekutaura uye kunzwa zvinenge zvichiitika munharaunda dzavagere.
Svondo iri rakakosha zvakadii muupenyu hwevasinganzwi nevasingatauri?
Zuva iri rakakosha kuti ticherechedze, nokuti tiri kuda kukurudzira isusu kuti aiwa, kana munhu asingagone kunzwa nekutaura hachizi chituko. Zvinhu izvi zvinogona kukundwa tikange tataura nemutauro waanotaura nawo.
Senyika Zimbabwe yafamba zvakadii nekusimudzira vasinganzwi nevasingataura?
Senyika taiita progress yakanyanya. Tiri nani zvikuru pane pataka tiri 2018. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vakunzwisa pamusoro pesign language, mhuri dzakudzidzirawo. Tichienda kumaservice providers tikuonawo pazvivhitivhiti paTV, mitambo izhinji, madrama ari kubudawo ane sign language, ane captions. Saka tikuona kuti tiri kuita progress senyika, asi zvakawanda zvatinogona kuita. Vanhu vasingabvi nekutaura vachakasarira panyaya dzezvikoro. Muzvikoro umu havasi kukwanisa kudzidziswa nemutauro wavo, havasi kukwanisa kuenda kumakoreji kuti vanodzidzira zvidzidzo zvepamusoro. Mumabasa vachiri vashoma zvikuru, vazhinji vavo vanotengesa mumastreet. Saka tiri kuda kuti zvinhu zvingazviite zviri nani kuitira kuti vararame upenyu huri nani.